ndizvo izvozvo. Ndo mashoko akakosha, mashoko akatomirirwa neruzhinji rweZimbabwe, mashoko achaiendisa pati kuti iende mberi.
Tiri kunzwawo vamwe vamamushanda navo vakaita savamushanga vachiti hamuna kunyatsotaurawo navo pasati paziviswa ruzhinji. Zviri kufamba sei?
Vanamushanga vanotaura zvavo, vane freedom of expression, freedom of association. Constitution yetu iri kuti president angabva, vice president ari kutora tsimbo oenda mberi. Saka kuna consultation inofanira kuitwa ipapo.
Saka vatungamiri ava pamanga muchiita marecords manga muchishanda navo here vatatu ava? Maikore vabiti naivo vanxube kana kuti manga muchingoita yenyu zvenyu mega?
Hakuna munhu anokwanisa kuita basa huru rakadaro yega. Hakuna munhu angasakwanisa kundichallenja. Saka zvichabuda pachena kuti zvinhu ngandizviita zvazibva kune kupi.
Saka imimi mani chigaro chipi apa kana muri kuti madzosera kubato kugweru Congress yakaitwa iyi?
Inini I remain as the interim secretary general and I remain ndiri center of communication. Saka hapana zvinhu zvakachinja, asi tichataura tichienda mberi ukuti tinokwanisa here kuenda mberi zvakadaro here tizoita machanges.
Saka kana muchiti bato ridzokere kutungamirirwa 2019, koini makazosvika sei pakuti muite acting SGR?
Aiwa, izvozvo zviri kumatare ka and this leadership inorespecta the process yematare. Saka zvinokwanisa next week kune nyaya iri paSupreme Court. I'm the underwriter ikoko. Saka let's respect my issues ayagopera kumatare veni chokwanisa kutaura takasunungura ukuti zvakambofamba sei kuenda mberi.
Sei bato renyu riri kuramba richishandisa chiso chavachamisa mane varume vaviri nemumwe mudzimai?
Tinoramba chishandisa because that is a trademark. Tinoramba chishandisa because an intellectual property yakarejistwa. Hakuna munhu anokwanisa kuisevenzisa until taenda kucongress. Congress ndiyo ine masimba yokuti izivise chinhu ichocho ukuti hai vakomani hatichakwanisi kusevenzisa izvi. Icho trademark iyo haichasevenzi.
Asi kana muchiti manga musingawirirana navachamisa kuti vanga vachida kuita bato kunge ravo kwete revanhu, kosei muri kuramba muchishandisa chiso chemunhu wamusiri kuwirirana naye? Hapana dambudziko here? Uye takaona kuti musarudzo dzakapfuura hazvina kunyatsoshanda zvekushandisa chiso chacho chavachamisa.
Aiwa, isu hatina kufosa Chamisa kuti asenzise zita rake. We didn't put a gun tobva taenda tounganidza mabuto kuti tinoda kutengesa pezi yavo. We could have used anybody's face and we marketed that face. We publicized that face. It was not Chamisa akaenda kwese kwese munyika aipublicisa pezi yake.